you right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 9, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kufa kwevanhu vakawanda muBulawayo mumavhiki mashoma adarika kwopa kuti Zimbabwe ive nevanhu vakawandisa vari kufa mudunhu rose kuchamhembe kweAfrica zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika yoga yoga. Uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 pasi rose hwodarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 miriyoni. Vamwe vana vodzokera kuzvikoro asi vachiwana kusina varayiridzi asi gurukota redzidzo richiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Lazarus Gringo Boora uyo aizivikanwa zvikuru munyaya dzemitambo ashaya nhasi mushure mekurwara kwenguva yakareba. Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo nekuManicaland neZulu. Kufa kuri kuramba kuchiita vanhu kuBulawayo kwapa kuti Zimbabwe ive nyika ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi kuchamhembe kweAfrica pachienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika uye vafa nechirwere ichi kana kuti fatality rate. Zimbabwe ine vanhu vave kuda kusvika zvikamu zvitatu kubva muzana vafa nechirwere ichi kana kuti 2.9%. South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica iine vanhu 1.4%. Zambia iine 2.1% kuchiti Botswana 2%. Vanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 253. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi neZulu uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Izvi zvapa kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika muna kurume husvike pazviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 8531. Vanhu gumi nemumwe vakapora neZulu zvasiya vanhu zviuru zvisere nevashanu kana kuti 8005 vapora kusvika pari zvino. Vanhu vachiri kurwara vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, vakawanda vacho vanove zana nevaviri vari kuBulawayo uye kuHarare kuine makumi matanhatu nevanomwe. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nezvishanu, vane zana nemakumi mana nevashanu kana kuti 45,145. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. South Africa ndiyo nyika muAfrica ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvisere kana kuti 238,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi kana kuti 10 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 million. Nhasi vana vechikoro vefomu 1 ne2 pamwe nemagrade 0 kusvika kugrade 5 vadzokera kuzvikoro, asi varayiridzi vakawanda vanga vasiri pabasa vachienderera mberi nekuramwa mabasa. Asi gurukota rezvedzidzo rinoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muzvikoro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare kuzvikoro zvekanzuru pamwe nezvehurumende yabudisa pachena kuti kuzvikoro zvizhinji kwanga kusina varayiridzi vakawanda kusara kwevakuru vezvikoro. Vabereki vakawanda kunyanya vanga vaperekedza vana vemagrade epasi vadzokera nevana vavo kudzimba. Mumwe mubereki asina kudaudomwa nezita anga aunza mwana pachikoro chekanzuru cheWestley ati pachikoro ichi panga pachingova nevakuru vechikoro asi varayiridzi vasipo.
Saka isu tangosiyiwo vana kungosekiwa nzvimbo for next year, otherwise hapana kudzidza kwavari kuita. Ndo vangu vachitaura kuti vachatenderera vachimaka maregister maclasses. So ndozvatangoitirawo vana kuti vangoswera. Asi the main reason yandiri kufunga ndeyekuti vari kungoda fees. Vari kungodawo kuti tibhadhare mafees, because as long mwana acho uya pachikoro uchabhadhara fees.
Mumwe zvemubereki ataura neStudio 7 angoda kuzivikanwa nekunzi Mahlovu ati haana kutoendesa mwana wake wegrade 3 kuchikoro mushure mekunge mudzidzisi wemwana wake abuda pachena kuti anga asiri pabasa nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Ndatadza kuendesa vana kuchikoro nenyaya yekuti kuzvikoro hakuna maticha. Apa vana vagara vapedza nguva vachingovakumba nieligore rese vana vakagara pasina chavari kuita, zvinova zvatodzosera vana dzidzo yavo kumashure.
Masangano anomirira varayiridzi abudisa gwaro akabatana achiti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa nekuda kwekushomeka kwemari yavanotambira, vachiti mari inoita zviuru gumi nezvishanu nechidimbu zvemadhora emuno yavakapiwa nehurumende haivakwanire kuti vaende kumabasa. Mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi ranyora gwaro iri reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vati nhasi vana vaenda kuzvikoro vakawana kusina varayiridzi.
More than 93% yavarayiridzi hazina kukwanisa kuenda kuzvikoro. Varayiridzi varatidza kuti havavhunduki uyezve havasi vakafukidzwa nehurumende.
Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, vaObert Masaraure, vati muongororo yavaita vana vakawanda vadzokera kumba nekuda kwekusavapo kwevarayiridzi.
Taona zvikoro zvizhinji zvidzorera vana kumba nekuti hapana maticha anokwanisa kuatendako. Neimwe nguva vangu vachidzorerwa kumba nyaya yekushayikwa kwepersonal protective equipment.
Murongi wemabasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees, vaBani Manokore, vauza Studio 7 kuti zvimwe zvikoro vana vanga vari kuzvikoro asi kwange kusina zvidzidzo zvanga zvichiitwa.
Zvikoro zvimwe zvatasvika taona kuti vadzidzisi veshe vanga varipo panguva dzakataro. Mune zvimwe zvikoro taona vadzidzisi vamwe vanga vachidzidzisa, vamwe vanga varipo asi kwanga kuine less activity kumaclassrooms.
Asi gurukota rezvedzidzo Ambassador Kane Matema vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvakavhurwa uye vana vaenda kuzvikoro vakaramba kuti havazvizivi kuti kune vasina kuenda kuzvikoro nekuda kwekusavapo kwevarayiridzi.
Zvikoro zvavhura, muda kuti nditaure zvandisina kuona zvichiitika. Chandoziva kuti zvikoro zvakavhura ndosaka vabereki vaendesa vana kuzvikoro.
Varayiridzi vari kutsika madziro vachiti vanoda kutambiriswa mihoro yavo nemadhora kuAmerica, ukuwo hurumende yakaisa zvitanda munzeve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yava Genius Ginimbi Kadungure
Ava vakashaya nezuro mangwanani munjodzi yemumugwagwa kuBoredale neshamwari dzavo nhatu. Inoti mutumbi wavo uchavhenekwa navana chiremba mangwana uye vari kutarisirwa kuradzikwa nemugovera. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 navaDarlington Kadungure.
Urongwa hwekuvigwa kwaGenius Kadungure anozikanwa nenyika yesachinzi Jinimbi huri kutanga mangwana Tuesday pari kuitwa post mortem. Bodhi yodzokera kupala apa ntiu musi weFriday. Friday ndopa tichatora bodhi toya naye kudombo shava icharara mumba make. Saturday toiradzika iko kudombo shava kuno pane nzvimbo ichazoonekwa nevazhinji vachauya kuno kuzomuviga gamba redu iri.
Semhuri yekwakadungure mungati marasikirwawo nemunhu anga akaita sei chaizvo?
Semhuri yekwakadungure tiri kuchema, tabvisirwa pila ranga rakabata musha wese. Pataichemera kana zvose zvaoma. But tada kunyatsotaura, Genius was not just an icon to the Kadungure family. Asi dombo shava yose akaidevelopa ari wega amire ari wega. Zvekuti takutoshaya kuti pane rachakwanisa kukontinya basa guru rangaraitwa nemukomana uyu. It's not easy kuti munhu unotigadzirira tara munyika zvinhu zvakaoma kudai. Akatiitira zvokuti nanhasi tiri kurwadziwa, tiri kuchema and hatizive kuti tichanyaradzwa zvaita sei chaizvo chaizvo, asi tiri kurwadziwa.
VaDarlington Kadungure vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mune imwewo nyaya aizivikanwa zvikuru nenyaya yemitambo, Lazarus Gringo Boora anonzi ashaya kuchipatara cheWestview muHarare nhasi mangwanani. Boora anga ave nemakore 40 nemasere ekuberekwa. Gringo ainge ave nenguva yakareba achirwara uye akambonogara kumusha kwake kwaRukweza kuNyazura. Gringo anozivikanwa nemitambo yepanhepfenyuro yeterevhizheni inosanganisira Chiwerure, Gringo Ndiani, Gringo Mari Iripi uye Gringo Troublemaker. Mamwe akaitawo anosanganisira Village Secrets uye firimu rinonzi Yellow Card. Mutori wenhauhope Chingono asvitsa chikumbiro kudare chekuti mhosva yaari kupomerwa iraswe, achiti hapana mhosva yaakapara kubudikidza nezvaakanyora padande mutande rake reTwitter maererano nekusungwa kwemutungamiri weZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya. Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chaChingono kudare, gweta rake amai Beatrice Mutetwa vati hainganzii mhosva kuti Chingono akanyora nezvokurwisa uori kubazi revachuchisi reNational Prosecuting Authority. Chingono pachake audza dare paashevedzwa kuti ape ufakazi kuti akaona sekuti pakange paine uori hwakange hwaitika, kuti vachuchisi vakange vasiri kupikisa kuti Muzvare Rushwaya vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwe kuedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo. Ati zvakamushamisa nekuti goridhe iri raive nemari yakawanda inotokwanisa kugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nenyika. Ati semutori wenhau akaona zvakakodzera zvakare kuti aburitse nyaya iyi paTwitter achiti zvinhu zvakadai hazvifaniri kuitwa nemunhu ane hukama nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende vanove zvakare vari kukurudzira kuti munyika musaitwe zveuori. Chingono aramba kutaura kuti akamusoma nezvenyaya iyi Ndiani achiti semutori wenhau haburitse pachena vanhu vanenge vamupa mashoko ezvinenge zvichiitika. Zvataurwa naChingono mudare zvatsinirwa nerimwe gweta rake vaGift Mtisi avo vati zvanga zvidiwa nemuchuchisi wehurumende panyaya iyi vaLancelot Mutsokoti kuti Chingono ataure kuti Ndiani anomupa mashoko zvinotyora kodzero dzake semutori wenhau.
Constitution yedu inoti majournalists kana kuti isiwo vamwana tinokodzera kuchengetedza vanoti pa uchapupu madare. Tiri kupokana nekuti vaHopo Chingono vaiswe parimandi, tiri kuti susu zvakaitwa naVachingono zvakanyorwa mapepa emhosva yaVachingono hazvisi kubudisa mhosva yakaparwa. Chiri kubuda chete ndechekuti vaChingono vakaexposa corruption.
Asi vamutsokoti vati zviri pachena kuti Chingono ane chekuita nekuparwa kwemhosva yari kupomerwa yekukanganisa kufambiswa kwenyaya yematare, sezvo achiti akanyora nyaya muzvare rushwaya paTwitter achiziva kuti nyaya iyi ichazenge iri mumatare. Mutongi wedare amai Marehwa naZvogofa vati vachatora mutongo pachikumbiro chaChingono mangwana. Mune imwe onyaya, mutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation akambomiswa basa muzvare Henrietta Rushwaya. Vaudza dare nhasi kuburikidza nemagweta avo kuti vari kuda kudzoserwa goridhe ravo rinoremba makirogiramu matanhatu richikwanisa kutengeswa nemari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu kana kuti $333,000 kana vachenurwa nedare vachiti havana mhosva yavakapara. Gweta ramuzvare Rushwaya vaTapson Dzvetero vaudza dare kuti vachuchisi havana nyaya yakasimba yekuroverera muzvare Rushwaya. VaDzvetero vaudza mutongi wedare raMajor Street Vangoni Nduna kuti muzvare Rushwaya vari kuramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kubuda negoridhe iri zvisiri pamutemo apo vakasungwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport. VaDzvetero vati muzvare Rushwaya vakangotakura bhegi risiriro apo vaida kuenda kuDubai. Gweta iri rati kuda kunyima muzvare Rushwaya mukana wokubvisa mari yechibatiso zviri kukonzerwa nekupinzwa kuitwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vamwe vakasungwa namuzvare Rushwaya vanoti vaAli Mohammed, vaStephen Tserai, vaRafius Mufandauya navaGift Karanda vari kudawo kuwana mukana wokuti vabvise mari yechibatiso vatongwe vachibva kumba. Pataenda pamhepo, magweta aya anga ari pakati pekupeta chikumbiro ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi. Mutungamiri wenyika uye vari vaimirira Republican Party musarudzo yemutungamiri wenyika waDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika panguva iyo vari kutarisirwa kukunda musarudzo iyi, uye vaimirira Democratic Party vaJoe Biden vatanga gadziriro yekutungamira hurumende yeAmerica kana vakangonzi chete ndo vakunda. VaTrump vane tarisiro yekushandura mamiriro akaita zvinhu pari zvino vachiti sarudzo dzakabiririrwa matunhu akawanda avakakundwa navaBiden kunyange hazvo vasina humbowo. Kana vaBiden vakabudirira kunzi ndo vakunda musarudzo, vanenge vachizotarisirwa kutoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya. Asi anenge akunda asati atoreswa mhiko musi wa6 ndira gore rinouya rakare, dare reCongress richatanga raverenga zvakare zvigaro kana kuti electoral votes kubva kumatunhu ose enyika richibva razivisa zviri pamutemo kuti akunda musarudzo ndiani. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia muno muAmerica vaFrank Guni vanoti vaBiden vari kutarisirwa kuita zvinofanirwa kunge zvichiitwa neakunda kunyange hazvo vaTrump vari kuenda kumatare edzimosva vachipikisa.
Zvekuti vaBiden vari kuita zvinotarisirwa kuti vange vachiita semunhu anoona kuti akakunda sarudzo. Tikade kuti vateereri vazive kuti kuita concede defeat kana kuti kugamuchira kuti munhu akundwa hazvina kutarwa nemutemo. Mutemo weAmerica hausungire kuti president anga aripo vatambire kuti ndadyiwa neumwe kuti urongwa hwesarudzo huenderere mberi. Kubvuma kuti ndadyiwa kana kuti pachirungu yatingati ya to concede icustom kana kuti chingori chirango chakatangwa kare kare uko, asi hazvina kunyorwa pamutemo kuti umwe mukwikwidza anofanira kutobvuma kuti zvigonze sarudzo yafamba zvakanaka.
Saka ugadziro iri kuitwa navaBiden inozosiya papi zvinozotarisirwa kubuda kumatare kana vaTrump vachipikisa toti dare razotonga?
Gadziro iri kuitwa navaBiden haigone kumira zvayo nekuti mutemo unoti kana paitwa challenge sezvaitwa navaTrump izvi, matare edzimhosva anosungirwa kuongorora challenge iyoyo. Vanenge vaita challenge semuenzaniso pari zvino vaTrump ndo vari kuti ivo vakabirirwa vanosungirwa kuunza humbowohwo mune nguva yakatarwa nematare. Kana vakatadza kuunza humbowoihwohwo kana kuti vakaunza humbowo husina tsarukano, mhosva yavo inokumbidza kuraswa. Kana yaraswa zvatopera, zvinoreva kuti matarewo edzimhosva anofanira kupedza nyaya dzese dzinenge dzaunzwa kumatare by musi wa8 December iwoyo.
Tiri kuona mutungamiri wenyika vaTrump varikunzi varikuti havasi kuzokoka vaJoe Biden kumuzinda weWhite House.
Hazvina kutanga ipapo pana vaTrump tikadzokera Stephen kuna John Adams kuma1800 uko. John Adams akazviitawo izvozvo. Jefferson paakanga akunda. Saka tichidzokera panyaya iri pano. VaTrump kukoka vaJoe Biden kana kusavakoka hazvina nebasa rese pamutemo nekuti vachangobuda chete muWhite House vashina vasingadi.
Havanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni vari parunhare mudunhu reVirginia neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vatumira ndege dzehondo kunokanda mabhambo kumaodzanyemba kwenyika yavo mudunhu reTigray, uko kune vanhu vari kuda kuti nyika iyi patsanurwe. VaAbiy vari kuita izvi kunyange hazvo United Nations nedzimwe nyika dziri mudunhu ravo dziri kukurudzira nhaurirano. VaAbiy vakatumira mauto aya vachipomera mamwe mauto avanoti akapanduka achitsigira vatungamiri vedunhu iri mhosva yekurwisa kamba yemauto nekuda kutora zvombo. Vanhu vemuTigray vanoti vaAbiy verudzi rwechiOromo vanove vakawanda zvikuru munyika iyi vari kuvambunyikidza zvapakuti vave vaite makara asonane. Mushure mekuvhota nekumira mazuva akawanda kuti mavhota averengwe, vanhu vemuAmerica vasara vasina kubatana nekuda kwekunetsana munyaya dzezvematongerwo enyika, kwemarudzi, kurwisa chirwere cheCovid uye kusatambirwa kwesarudzo nevamwe vebato reRepublican Party. Vatsigiri vavaJoe Biden ava vari kutarisirwa kukunda kana kuti projected winner musarudzo vanoti vave kuda kufambira mberi kupodza maronda aunzwa nekunetsana uku. Asi vatsigiri vavaTrump vanoti havasi kufara nezvakabuda musarudzo dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka kunyange pasina umbo hwavari kupa. Kunyange vatsigiri vavaTrump nevavaBiden vari kupinda mumigwagwa vachiratidzira kufara kana kusuwa kwavo, vakavanda vane chivimbo chekuti kunetsana kuchapera vobatana kuti nyika ifambire mberi. Dare remuAustralia ratanga kutonga makambani ekutora nhau makumi matatu mhosva yekuzvidza. Dare panyaya ipomerwa mukuru wekereke yeRoma munyika iyi, Cardinal George Pell, yekubata chibharo vanakomana. Cardinal Pell vaive chipangamazano chaPope Francis uye vakambobatwa nemhosva iyi asi vakazochenurwa nedare. Mutongi wedare mudunhu reVictoria akaudza vatori venhau kuti vasaburitse nyaya iyi asiyo vakaenderera mberi nekuiburitsa vachizvidza dare. Vamwe vari kuendeswa kumatare kunyange havo vasina kudoma vaPell nezita vachingoti mumwe mukuru, asi vanonzi vairuma vachifuridzira. Magweta emakambani aya anoti zviri kuitwa kutyora kodzero dzevatori venhau. Kushaikwa kwemvura munzvimbo dzakawanda munyika kuri kuisa vasope panguva yakaoma, sezvo vachipedza nguva yakareba vachipiswa nezuva vakamirira mumitsetse pazvibhorani. Kiri mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Musope uye vari mukuru weAlbino Trust of Zimbabwe vaBrian Nyoni vanoti ganda remusope rikapiswa nezuva kwenguva yakareba rinopedzisira rabatwa nezvirwere zvegomarara repaganda. VaNyoni vanoti zvakakosha kuti makanzuru ematunhu ose akwanise kuwanira vanhu vakadai mvura nenzira dzisingaise hutano hwavo panjodzi.
Taita sapanguva dziri kugadzirwa budget, vemakanzuru vapushewo kuti mabudgets avo akwire, zvinoita kuti
vagone kubatsira vagari. Tinofungidzira kuti nyaya dzinogadzirika kana vanhu tikangoonera pamwe chete sevana vanyamo. Handioni kuti pane dambudziko guru. Nemhaka yekuti mukatarisa pazvibhorani panobuda mvura idzi, vanhu vedu vanozonge vakuenda vanomira mumitsara inenge yakareba zvikuru vachitsva nezuva. Nemhaka yekuti pazvibhorani panocherwa mvura idzi panenge pachinzi panoshanda mitsara, auya anenge ari mberi ndiye anokodzera. Nairi nguva yekusa vanhu vane albinism vanenge vachifanira kunge vachishandisa masunscreen lotions avo zvakapetwa zvavanga vachiita munguva dzechando. Saka masunscreen aya anoda kuti ashandiswe munhu achinge agesa, zviri kuita kuti vanhu vaomerwe neupenyu uyezve kuti mafuta aya asanyanyoshanda zvakanaka sezvo vanhu vachingomashandisa vasina kunge vagesa. Ende tichitarisawo kuti mafuta aya haasi kuwanikwa zvinyore, mafuta anoti dhurei zvikuru nekuda kwekuti haasi kugadzirwa muno muzimbabwe. Ari kugadzirwa acho anenge ari mashoma, asiri kunyatsokwanira vanhu vese. So kana munhu aitisawo mari yake akati anenge achitarisirawo kuti awanewo sevhisi yakanaka.
Mumwe weavo vane dambudziko iri vakuda kuashekezi Machiha vanoti zuva ndiro rinovhiringa zvakanyanya ganda ravo, zvokuti vakatsva nezuva vanoita maronda anozoguma aita gomarara repaganda rinova denda rinonetsa kurapa kana ranyenga.
Semunhu ane usope munguva ino yatiri nguva yekupisa, zvinhu zvakatiomera kwazvo nokuti zuva ndiyo mhandu yedu kupfuura dzimwe mhandu dzose. Nokuti tikatsva nezuva tinoita maronda, maronda iwayo akasakurumidza kurapwa anodevelopa into skin cancer, iyo inova chirwere chauraya ruzhinji rwevanhu vane usope muno muZimbabwe.
Vamachiha vanoti zuva riri kwamazuva ano rakanyanyisa zvokuti vana vadiki vane usope vanofanirwa kuchengetedzwawo zvakanyanyisa.
Saka ndinokurudzira hama dzangu kuti vese vane albinism tisafambe muzuva munguva yatirino yeheat wave, because takadaro tinenge tichizvikanganisira ganda redu riri sensitive to sun, zvokuti tinozoguma torwara kana kufa neyo skin cancer. Ende kurapwa kwayo skin cancer iyi kuri kunetsa because nzvimbo dzainorapirwa dzishoma, uyezve kana kwakwe maprivate kunoti dhurei. Kune vane vana vane albinism, please chengetedzai vana vasatambe muzuva.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. tinotenda Michael Smemeza vanoti hama nevagari vemunharaunda dzakasiyana-siyana vanofanira kurerutsa mararamiro evanhu vane usope kuitira kuti vasanyanya kuita mabasa anoita kuti vapiswe nezuva.
Ndingokurudzirawo kuti as a nation tinofana kubetserana especially munguva dzino dzekuti zuva riri kupisa maningi uyezve rakati jekei, enge masupplies edu emasunscreen atishomekei munyika nenyaya yekuti zvinhu zvanga zvisiri kunyatso importwa panguva yecovid. Tinokurudzira kuti tiite mushandira pamwe kuti tikwanise kubatanidza my resources so that we can help towards this cause, which is a good cause, and help our fellow countrymen to live longer.
Ongoro yakaitwa muZimbabwe muna 2015 yakaratidza kuti munyika maive nevanhu zviuru makumi masere vane usope. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo munhu mumwe chete kubva pazviuru zvishanu zvevanhu mudunhu reSouthern Africa ane usope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Kiri Mudzamiri.
Live Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvesarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai tibotarisa misoro yenhau dzanhasi. Kufa kwevanhu vakawanda muBulawayo mavhiki mashoma adarika kopa kuti Zimbabwe ive nevanhu vakawandisa vari kufa mudunhu rose kuchamhembe kweAfrica zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika yoga yoga. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose hwodarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 miriyoni. Vamwe vana vodzokera kuzvikoro asi vachiwana kusina varayiridzi, asi gurukota redzidzo richiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vuenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murave zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku9 lwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlupho lwamanzi solusithwalisa amagabha avuzayo, vele i-timetable sisayazi ukuthi amanzi angkhona kuyani. Esasikwenzayo ukuthi sishone silayini lezikotho ngaphela ilanga litshisa. Lokhu kuyasikhathaza sibi ngoba imisebenzi eminingi asayenzi sesitshona sidinga amanzi ngoba amanzi iwasebenza kakhulu ezindlini zethu.
Izakhamizi zakobulawayo ezivele zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu kwegciwane le-coronavirus zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ikutshona abantu belayinele amanzi ezikotshweni.
Yes, as we Hillary Clinton wazama ukuthi engene laphana ebe ngupresident ngenelisanga, kodwa sokwenzakele ukuthi for the first time Kamala Harris nguye osezaba ngu-vice president kaJoe Biden. Ukhanyeleleke ukuthi omama sebezathola ezinye izikhundla eziningi.
Abaduzane lomongameli Donald Trump welemelika babikwa bemkhuthaza ukuthi emukele ukuthi unqotshiwe kukhetho, kodwa yena lokhu esemba phansi esithi uya emthethwandaba ngoba uqilibezelwe. Iqembu labesifazane elimele ilizwe emdlalweni wenguqu elama Mighty Warriors seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka owe-COSAFA ngemva kokunqotshwa ngeleBotswana. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Phakathi kwabahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus ekutshoneni kosuku lwayizolo abangamakhulu phose ayisithupha 582. Kulaba funyenwe belegciwane leli abangamachumi amathathu lantathu 33. Abo gatsha lwezempila kahle babike ngemfa yabantu ababili, oyedwa engowakobulawayo, owesibili engowesigabeni seManicaland, okukhuphule inani lasebebulewe i-COVID-19 laya kwabangamakhulu amabili lamachumi amahlanu lantathu 253. Sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwembili 8531 asebetholakale belegcikwane leli lokhe laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka. Abasinde kuleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwembili 8005. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million, labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane lanhlanu 45,282. Abekolleji le-Johns Hopkins University elangapha kwelemelika bona babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi adlula amahlanu 50.5 million ababanjwe belalo, labulala abedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Izakhamizi zakobulawayo ezivele zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane we-COVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ikutshona kwabantu belayinele amanzi ezikotshweni lasezimoteni zecouncil ezibalethela lawo manzi. Bathi batshona besondelelene duze laduzane okulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi idolobho leli lingelinye elikhokhelayo ekubeni lenani eliphezulu lasebebanjwe leli gciwane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Idamu le-Criterion Buffer Dam selitshile osekuqhelise udubo lwamanzi kobulawayo. Ikhansili yaleli dolobho isithi iphakathi kokulungiselela ukuvula okusemthethweni ukusebenza kwemitshina yempompi encima dam le-Fern Hill. Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nkosini Sisa Ndlovu uchaza udubo ababhekane lalo lwamanzi.
Uhlupho lwamanzi solusithwalisa amagabha avuzayo, vele i-timetable sisayazi ukuthi amanzi angikhona abuya nini. Esesikwenzayo ukuthi sitshone silayinele ezikotsho ngaphela ilanga litshisa. Lokhu kuyasikhathaza sibi ngoba imisebenzi eminingi asayenzi sesitshona sidinga amanzi ngoba amanzi iwasebenza kakhulu ezindini zethu. Ukuthi ngabe kukhona ezinye indlela esingancediswa ngazo ukuthi lalapho kungela zikotsho khona eziningi singami isikhathi eside sisezikotsho lathi sithole amanzi. Kungaze kubuya amabhawuza kumbe kabili ngeviki kulungile lakho ngoba kuyabe kusincedisa ukuthi singathwali nzima ukuthi sibe sidinga amanzi ngapha sibona le COVID lokhu imemethe. Ukuthola amanzi okunatha lawani lokugeza ngoba singananzelela futhi wona la amanzi esikotsho asithwalisa nzima eziswini abanye izisu zabo zilula bagcine begula ngemva kokunatha la amanzi.
Umanjinela wedolobho lakobulawayo umnumzana Simela Dube uchaza isimo sedamu lemzingwane ethi idolobho selama ukumpompa amanzi asuka kilo.
Lapha sikhona emzingwane besitshengisa nje ukuthi idamu kalisela manzi kodwa amanzi okugcina inhlanzi wonke khona. Njengoba libonile ama-levels okuthatha amanzi wonke esephezu kwamanzi. Nxa sithi idamu selicitshile siyabe singavalanga lutho. Amanzi abe sengaphansi kwelevu lapho esinga-estrata khona.
Umanjinela Dube uqhubekele phambili echaza ukuba injini ezintsha abazifakileyo ziyavulwa kumaviki amabili.
Yes, lama pumps amatsha lapha desi-replacer khona. Ama KSP pumps ayefakwe as far back as 1973 because they were now too old zehlale sifa. So kwatholakala imali yokuthi siwalungise. Ama contracts akhona aqalisa ngomnyaka ophelileyo 2017 kuzofika bekumele siqede ngo-March kodwa ngendaba ye-COVID ama projects akhona asegcine sedluliselwa phambili. Sikhangele ukuthi khona kuphela ngayona le nyanga ka-November kumele amapampulane siqalise ukusebenza. Nxa kuyukuthi sitholile izulu amadamu ethu agcwala kuza sincedisa ukuthi ubulawayo athole amanzi consistently. 7.4 million besikhangele wona ama-pumps e-Criterion lapha lakho besilungisa futhi imitshina ekhangelane lokuthitha amanzi. Singakhangela besilungisa njalo futhi within the same project indawo okulamasuwa akade ehlale edubekile kubo uNkulumane Nketa Sizinda kulama project ayenziweyo ukuthi khona kuminimize ama-locusine ama-sewer pest.
Idamu le-Criterion dalo selitshile amanzi osekuthe wangezelela udubo lwamanzi. Umanjinela Dube uyakuchaza lokho.
Idamu leli ligcina amanzi akwabulawayo lile capacity almost 10 days. Ukuthi lanxa ngazocitsha amagesi for 10 days siyakhona ukuthi sibe sinika abantu amanzi. But ngalezi nsuku lingananzelela amanzi amagesi angacitsha kumbe iipompi zethu zingafa. So kumele sifake i-advert enyuziphepheni ukuthi sizehluleka ukunika amanzi. Kodwa leli damu nxa selisebenza amadamu ethu egcwele liyasinika i-SD buffer almost 10 days ungela amanzi. Ayilami ngiyaqala ukukubona. Njengoba sitsho nje into ze-climate change esihlala sikhuluma ngazo zikhanye ngani okhe siyaphambili.
Emizameni yokulungisisa udubo lwamanzi kunyanga ezimbili ezedluleyo umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa ube lomhlangano lamakhansila akobulawayo baphuma le ndlela yokwenza ukuba ikhansili itholise izakhamizi amanzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iziphathamandla zikahulumende welemelika ezivalisa umkamongameli uMelania Trump zikhuthaza umongameli Trump ukuthi avume ukuthi senqotshiwe kukhetho, kodwa yena ubikwa esemba phansi esithi vele kayindawo. Kodwa uMelania Trump uphinde waloba enkundleni yeTwitter izolo esithi kumele impumela yalolukhetho ibalwe kakutsha. UTrump ubikwa eqoqa imihlangano yamarali ahlose ukukhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bamsekele ekuphikisaneni lempumela yokhetho. Abanye abamkhuthaza ukuthi engavumi impumela yalolukhetho ngumkhokheli wedalele Senate uMnumzana Mitch McConnell. Inkulungwane zabasekeli bakaTrump bezitshengisela kuzabelo ezijiyeneyo elizweni leMelika besithi ukhetho aluqutshwanga ngemfanelo. Sikhuluma nje amagqwetha kaTrump asethulele umthethwandaba izikhalazo zakhe ngokhetho lolu ezibalisa ukuthi kwasetshenziswa amabizo abantu ababhubhayo lokuthi iziphathamandla zokhetho lwakhe zazivinjwa ukuhlola ukubalwa kwamavoti lezinye izikhalazo eziningi-ningi. Kodwa ingcwethi kwezokhetho zithi akula bufakazi balokhu. Amavoti elokhu esabalwa kwezinye izigaba, kodwa impumela ekhona ikhomba ukuba engaze abalwe aphele uMnumzana Joe Biden uyabe ekhokhela. Omunye wabachayele ihlombe uMnumzana Biden izolo ngowake waba ngumongameli welemelika uMnumzana George W. Bush. Ibandla le-MDC Alliance lalo lachayela ihlombe uMnumzana Biden. Ibandla leli lithi okwenzakalayo kwelemelika kwezokhetho kuyancomeka. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi ziningi izifundo ezingathathwa ngeleZimbabwe.
Okokuqala, sibona ukuthi wonke umuntu kazange eforswe ukuthi kayevota uzenzela intando yakhe. Sibone njalo lama media houses esingathi ngama newspaper lama radio wonke jikelele abantu edebehumutshela abakufunayo. Sibone futhi ukuthi wonke umuntu almost umncinyani lomdala abalelungelo lokuvota bahambe bayavota ngobuningi babo. Akula lokhyana kokukhalala esithi ngesithiwa yi-apathy. Abantu abaningi bavothile ngenxa yokuthi ama-Americans noma i-first world ifuna ukuzibusa kakhulu, baqakathekisa ukukhetha okusemthethweni esithi free and fair election. Ngakho-ke sifanele ukuthi lathi sifunde okuhle. Sifundile njalo ede kulempikisano okuthiwa ngama debates labo abafuna ukuba ngama president ede besiya phambi kwabantu behumutshele besitsho ukuthi bangawina baza kwenzelani abantu. Konke lokhu yisifundo ukuthi ngitsho la ngapha ezansi ye-Africa leZimbabwe kungaba njani ukuthi bonke laba abafuna ukuba ngama-presidents labo bazichaye ebantwini, bathembisa abantu, abantu babahluze.
Kuyini njalo okunye elikufundileyo?
Sifundile njalo okuhle ukuthi uma ama-elections angakaphumi abantu abaningi bayabe bebuza okuthiwa ngama-exit voters. Khonaphana bahle bebone kuhle ukuthi kambe uxawuxa kule nduku kuyawela ngaphi. Into eqakathekileyo mahlaba ezulu ukuthi oyabe sedliwe kuma-election kuba kuhle ukuthi ephangise ukuvuma esithi ukuvuma ukudliwa ukwenzela ukuthi aba zabusa labadliweyo basebenze ndawonye.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje, baningi abamelele ukuthi babone okuza kwenzakala kwelemelika kulandela ukhetho oluveza ukuba mnumzana Joe Biden nguye okhangelelwe ukungena esikhundleni sikamongameli kuqala umnyaka ngozibandlela ozayo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Wayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden omelele ukugcotshwa ukuba ngumongameli wakwelemelika uthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu badonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe ilizwe. UBiden uthi uyabazi ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho njengalokhu okwehlele uTrump nabalandeli bakhe.
For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric.
Kumele sinikane ithuba lokubusa ngoba ngiyakwazi lami ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho. Ngakho ngokubona kwami sokumele sithuthukise ilizwe leMelika.
They are not our enemies, they are Americans.
Uthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bathuthukise ilizwe leMelika njalo balwisane lomkhuhlane weCOVID-19 omemetheka okwethusayo.
This is the time to heal in America.
Abantu basinike umlando ukuthi sisebenze kadalala ukwenza ukuthi silungise ilizwe. Bafuna ukubona ukuthi umuntu wonke ulamathuba njalo lokuthi silandele lokho okuthiwa yi-science. Sibe sesikhangela futhi lange-COVID-19 ukuthi siyayinqoba. Sizalwisana layo okumangalisayo.
And the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus. The battle to build prosperity. The battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.
Umsekelo wakhe unkosikazi Kamala Harris uthi uBiden waba lesipindi sokuthi akhethe umuntu wesifazana ukube ancintise laye kukhetho lukamongameli.
He had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country.
UJoe Biden waba lesibindi sokuthi angikhethe ukuze ngingene khonapha. Kodwa angisiwe ukugcina ukuthi ngikwenze lokhu.
Sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender.
Olandela ezombangazwe elapha kweMelika, umnumzana Phithizela Ngcobo uthi uyakuthakazelela okwenziwe nguBiden.
Ukunqoba kukaJoe Biden loKamala Harris kube yinto ekhanya ithakazelelwe ngabaningi lapha eMelika, ikakhulu labo abahlala emadolobheni. EMelika abantu abaningi bahlala emadolobheni bande ukusekela ibandla lamademocrats, ikanti labo abahlala emakhaya bande ukusekela ama-Republicans. Ngakho zathola ukuthi emadolobheni abantu bayathokoza sebegcwele phandle ezitaladeni bayajayiva lokunye okufanayo. Ikanti laba abasekela umongameli uTrump abaningi bakhona sebephandle bayatshengisela ikakhulu ezigodlweni zama-states lapha kufana ledolobho leLansing eMichigan, eAtlanta, eGeorgia lendaweni ezifanayo njalo njalo bathi uhlelo luhamba ngakakuhle.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu layo ohlala kweMelika uthi kuyajabulisa okwenzakale kweMelika.
UKamala Harris uyisibonelo esikhulu ozakusipha ukuthi lathi si abantwana abakhulayo bakhangelela ukuthi bangaphumelela bafunde kuye. Kodwa okunye okuqakathekile kakhulu engikubonayo ukuthi lokhu kube yisifundo sibili kubani kupresident okhona ukuthi uphumile esikhundleni. Njengomuntu obeziphakamise kakhulu mbona ngani kumfundisile uzehlisa kanye labantwana bakhe ngoba bebelegunya elikhulu engani iAmerica ngeyabi sesikhwameni sabo. Nxa kungabaletha ngaphansi lokuthi babe lesifundo sokuhlonipha abantu kumbe ukuhlonipha umhlaba, angazi ukuthi okungabaletha phansi yikuphi.
Okwamanje uBiden ulamavoti abizwa ngokuthi ngama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 279, kuthi-ke uTrump uthole edlula kancane amakhulu amabili 214. Kukhangelwe ukuthi kuzabalwa kutsha amavoti eGeorgia njalo akucaci okwenzakala eNevada loba nje uBiden ekhokhela.
U
Kulive Talk lamhlanje sizaqhubeka sikhangela ingqabangqoza esiqhamuke ngempumela yokhetho lweMelika. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani elungisa imithi yakweleMelika ePfizer ibike ukubana umsebenzi wokulungisa umuthi wokuvimba ukuthelelwana umkhuhlane we-coronavirus sekuzinga laphezulu. Le nkampani ithi njalo iqoqa ukuba icele imvumo yokuqalisa ukusebenzisa lumuthi kuhlangothi olwe-US Food and Drug Administration kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Kulabe Nigeria ababikwa begqekeze izakhiwo ezigcinelwa uncedo oluvele kwamanye amazwe lokumelana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni lonke besithi sokuphuzile ukwabelwa abaswelayo kanye labalambayo. Umkhokheli webandla le-National League for Democracy LND lakwele Myanmar u-Aung San Suu Kyi ukhangelele ukunqoba kukhetho oluqhutshwe kulelo zwe ngesonto. Uhulumende wakhe ubikwa lokhu esajabulelwa ngabantu okungenza akhethe ukubusa okwehlandla lesibili, kodwa ukhanya engajabulelwa ngamanye amazwe omhlaba emethesa umlando wokuhlukumeza lokubulala abantu bohlobo lwamaRohingya Muslims.
Ngesikhathi umumo wezempila kahle elizweni uqhubeka usonakala, uZulu ukhuthazwa ukungalibali ukuzivikela kweminye imikhuhlane engathelelwa nayo efana le-BP, le-stroke yona ewomisa imthambo. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ingcwethi zezempila kahle zithi umkhuhlane wokutshaya istroke ubangelwa yikuvaleka kwemithambo ehambisa igazi ebuchopheni bomuntu, kube sokusilela umoya we-oxygen ekhanda okuyinto ebulala ama-cells. Udokotela Nomini Matara uthi kuqakathekile ukuba abantu balondoloze impila kahle yabo ukuze bengagcini behlaselwa isifo se-stroke.
Okwakuqala abantu kabahlolwe i-blood pressure yabo zikhathi zonke, behlolwa njalo i-diabetes nxa belayo, bahle belandele ukusebenzisa imithi yakhona.
Uphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU luveza sobala ukuba izisebenzi ezinenge elizweni zithwele nzima ekunakekeleni imuli zabo phakathi kwesimo somnotho oselizweni ongamanga kuhle. Ngokutsho kukamabhalane jikelele wale nhlanganiso umnumzana Jafet Moyo,
silabantu abaningi abakhambayo nje bezincedisa bezisebenza bona beyizigulane. Indaba ngesilungu abayibiza bethi indaba ye-stress, ngokuthi umuntu ule stress sokuthi intambama izabalani ikuseni izabalani, ngizachona ngidlene abantu abami, ngizabanikani abantu abami, ngizababhadalela njani esikolo.
UMatara uthi njengabe zempila kahle bayakubona yebo ubunzima bempilo labo bungabangela istroke, kodwa kuqhakathekile ukuthi phakathi kwalobo bunzima abantu benakekele imizimba yabo.
Noma i-stress ilakho ukwenza ukuba i-blood pressure iqonge umuntu athole i-stroke, lokhu kungaphansi kakhulu, ayisiyo imbangela enkulu ye-stroke.
Odokotela bayavumelana ukuba ukuvikela yiyo into eqakathekileyo okwamagama ukwedlula ukwelatshwa kubhekanwe lomkhuhlane we-stroke. Njalo umuntu ongazithola ehlukumezekile kumele ehlolwe i-high blood pressure yakhe engameleli ukuze ayedinga usizo lokwelatshwa esetshaye yiyo i-stroke, ngoba kungumkhuhlane olendleko enkulu okwesabekayo elizweni elilomumo wezempilakahle ongamuhle okwamanje. Unkosikazi Shelter Mudzinganyama wenhlanganiso ephathisa kulabo abagula izifo ezijeneyo ezifana le-stroke eye-Nesbank uthi ngaphandle kwezibhedlela bona babona kuqakathekile indlela njalo yokunakekela abagulayo besezindlini zabo okuthiwa yi-home-based care.
Kulesi sikhathi lapho abantu bebakhona abagulayo okungenzi ukuba izihlobo zabo zibanakekele bese ezindlini ikakhulu abantu abale stroke ngoba bedinga ukunakekelwa ngabantu abafundela lomsebenzi.
Abenhlanganiso Stroke Organization Zimbabwe bathi umuntu ehedwa kwaba yisithupha ohlaselwa yisifo se-stroke empilweni yakhe. Bathi njalo lesi ngesinye sezifo esigokhelayo emhlabeni jikelele ekubangeleni ubugoga emhlabeni. Njalo singesesibili ekubangeleni ukulahlekelwa ngumphefumulo. Khona siyisifo esilakho ukuvikeleka. Abenhlanganiso bonke ngezempilakahle emhlabeni jikelele World Health Organization bathi isilinganiso sengozi yokuhlaselwa i-stroke singehliswa kakhulu nxa abantu bengalondoloza impilakahle yabo ngokulandela isiqondiso esithile ezinjengokutshiyana lomkhuba wokubhema igwayi, ukwehlisa isilinganiso setshwayi ekudleni, ukwengezelela ke izithelo lembhida ekudleni, lokuphatheka kumisebenzi yokuqinisa umzimba ama-exercises. Umsekeli kamongameli ongwenjalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwenga utshele intatheli zindaba emkhosini wokwamukela izimota zabagulayo ama-ambulances ngeviki edlulileyo ukuthi uhulumende wakhe uphakathi kohlelo lokulungisisa ezempilakahle elizweni oluza kwenza ukuba kube lula ukuthi umuntu wonke afinyelele elizweni ezempilakahle kalula. Olesihloko esithi accessibility and affordability of health to all. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu ele Mighty Warriors seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka weCOSAFA Senior Women's Championship. Ngemva kokunqotshwa ngele Botswana izolo, intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanye liqembu leBotswana emdlalweni wokugcina wesibaya sikaGroup C okuyimpumela yetsho ukuba iqembu leBotswana yilo eselithole ilungelo elokudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Ama-Mighty Warriors anqotshwe ngempumela efanayo emdlalweni wawo wakuqala kumncintiswano walonyaka lapho adliwe khona 1 kanye liqembu leTanzania. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo leTanzania, umqeqeshi weqembu lama-Mighty Warriors uSithethelelwe Sibanda uthe yena impumela le iyisibonelo sokuba kabalungiselelanga ngemfanelo ukuyaphatheka kumidlalo leKOSAFA ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19.
Even after confirmation of participation we still don't know.
Kuselalo basokusaziwa ukuba sizaphatheka kulomncintiswano kubenzima ukuba siqala amalungiselelo ngenxa yelockdown. Lokho kudale ukuba siphuze ukuqala ukuzilolonga silungiselela ukuzodlala kulomncintiswano. Ngibachayela ihlombe abadlali bami ngendlela abazame ngamandla wonke. Kodwa kuselayo kumele umdlali abe esimene esilungileyo emzimbeni ukuze adlale kuhle.
Intatheli izindaba yezemidlalo eWashington Sibanda uthi yena kusiya ngaye aluba vele ilizwe leZimbabwe kalihambisanga qembu kuyaphatheka kumncintiswano weCOSAFA walonyaka.
Umncintiswano weCOSAFA walonyaka kungumncintiswano obuye ngesikhathi esinxele kakhulu. Ngakho ke mina ngokubona kwami bekungaba ngcono nje ngabe nje kulo mncintiswano walonyaka sicelile ukubana siphunyuzwe singabe yeqembu elisimelayo ngoba ke besingazilungiselelanga okubanzi. Lokhu siyakubona ngendlela esidlala ngakhona ukubana hayi asizilolonganga ukufika ebangeni lokubana singakwanisa ukubana siphatheke kulo mncintiswano walonyaka.
Impumela yemidlalo edlalwe liqembu leMighty Warriors ingabe ingathokozisi, kodwa umqeqeqeshi uSibanda uthi umlando abawuphiwe inhlanganiso yekhokhela yezomdlalo wenguquko leZimbabwe eZimbabwe Football Association izifa yikuba balungiselele ikusasa yeqembu.
It's about the objectives of the
Okunye kuya ngokuthi inhloso yenhlanganiso yokhokhela yezomdlalo wenguqu yikuyini kulo mncintiswano. Ngoba kwesinye isikhathi sidlala silandela ukuba kuyini okuhloswe inkokheli yezomdlalo elizweni. Lapha siphiwe umlando ukuba sihlanganise abasakhulayo labalesikhathi eside bedlala kuqembu lesizwe.
Umncintiswano weCOSAFA Senior Women's Championship uqhutshwa kanye lo mncintiswano wamankazana aleminyaka engaphansi kwechumi lesikhombisa. Njalo iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-7 kanyaya emdlalweni walo wakuqala alangu lesihlanu kwathi ngensonto linqobe ile Comoros nge-3-2. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Abaseduze lomongameli Donald Trump weleMelika babikwa bemkhuthaza ukuthi emukele ukuthi unqotshiwe kukhetho lanxa yena esemba phansi esithi hatshi kayindawo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.